Vanhu vazhinji vanonoka kumabasa nhasi mushure mekunge vemakombi vavaburutsira kunze kwedhorobha zvazopedzisira zvaita kuti vanhu ava vafambe netsoka kupinda mudhorobha. Mumwe wevanhu ava ndivamartin kondo vanogara mumusha wehighfield.
Isu tangomukwa makusen chibva kuhighfield, so ndakwira lift along Willowbrook Road ndakusvika pana Birmingham. Ndaona pakatomira mapurisa achiti makombo achitena kutodzokera makombo akangoti takudzokera pana moto tibatsirawo kuti tibatsire because mutaun hamuchapindiki. Saka it means kuti titobve kumba kwedu kupinda mutaun tautofanira kuti tikabhadhara 50 cents. Pakutoita kupachamira kuti kamwe kamotikari pakuona kuna bhegi kuti tipinde kuti mutaun ufiche hatikwanisi kuti 50 cents ndokuita $2 kupinda mutaun kumba kunesina mari mari tinoiwana kuti ende mari kana kubhengwa chakuna nyika ina mari. Saka toita seinezvazvo zvakutotomera.
Mumwe mugari wekuchitungwiza uye achishanda pane chimwe chitoro chiri pakati pedhorobha valibert mombendambe vati zvavatorera nguva yakareba kuti vafambe kubva kucoca cola kwavaburitsirwa kuti vapinde mudhorobha.
Ini ndinogara kuchitungwiza makuseni anhasi ndashamisika zvikuru ndichiona vanhu tichiburitsirwa kucoca cola tichifamba netsoka ndokunga about 3 kilometers kubva ikoko kusvika mutaun muno. Taona chokwadi zuvara nhasi kuti hurumende yamunangagwa haina kana kumbosiyana neyamugabe iripo pakushukurudza isu vana vezimbabwe nekuti tambudza.
Izvi zvatsinhirwawo nemugari wekuwarren park vahubert corner avo vati vaburutsirwa kushow ground vakazopedzisa rwendo rwavo netsoka kupinda mudhorobha.
Makombi vanhu vacho vemakombi vari kuuya votisiya paya paya tomirirawo mabhazi acho dzimwe nguva usaaone plus tiri kuisa an extra cost Yeah, 30 cents of which is something unexpected. Nyango kuvarungu vedu tikavaudza izvozvo havasi kuexpecta zvinhu zvakadaro patiwedzero mari. And again tichitaura zvinhu zveshokwadi pabhazi inoravevende pakabiwa mari nevakuru vepolitics. Kana mumwe munhu ainzi ane dzimba 700 ngadzitengeswe mari iyoyo vaka mainfrastructure echokwadi yekuti zvinhu zvinyatsoitwa nechokwadi. Tisaite tichitsotswa zvatinoitwa izvi. Tiri vanhu vakuru, hatizi vana vadiki. Chitsotsi chanyanya, we don't want that anymore.
Mugari wekukuwadzana muzvare Joyce Chabikwa vati vaburutsirwawo pashow ground zvava kuvadhurira kuti vapinde mudhorobha sezvo vachiti vave kutoita zvekutsvaga dzimwe motokari dzinovapinza mudhorobha kana vachinge vaburutsirwa munzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuti makombi aburutsire vanhu.
Ini ndogara kuwadzana makonhi asi kombi yandakwira inini yandiburutsira pashow ground ndopataburukira. Zvatoti pandatodzika zvatondikatyamadza mandatobvunza kondakita kuti kwechii zvikanzi ndopatakugumira. Saka ndatoona kuti zvakaoma zviri kuitwa panyika ino zviri kuitwa navamunangagwa ka hatisina kunaka. Kubva panguri yavakapinda kusvika pavava yezvinezvi hapana kana chavati vambotiitira. Chisinu chaite izvezvi vava kumakombi zvaakutirwadza kuti tinoti tikadzikira pashow ground tabhadhara dhora tonzi tokwira mashato kubva ipapo kusvika muno mutaun 30 cents. Saka munhu pazuva obata $2.60 kupinda muno mutaun chete. Zvakangoma.
Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti danho iri rakatorwa nehurumende zvisina kuwirirana pakati pekanzuru hurumende pamwe nevemasangano anomirira vagari vemuHarare nokudaro chirongwa ichi chinofanirwa kumiswa. Zvichitevera kunyunyuta kwaita veruzhinji gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaburitsawo mashoko ekubvumidza vemakombi kuti vapinde mudhorobha vachikambira nyoka mhenyu kukanzuro yeHarare yavati ndiyo yakatora danho iri isina kubvunza zvakakwana. VaMoyo vati hurumende ichagara pasi nevemakanzuro ose munyika pamwe nevemasangano anomirira vagari nechinangwa chekugadzirisa nyaya yekufamba kwevanhu kupinda mumadhorobha vachiti danho rakadai rinofanira kutorwa pachinge pagadziriswa zvose zvinodiwa kuti veruzhinji vasatambudzike pakufamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.